vaTrump vakaita kuti vanhu vafungidzire kuti pamusangano wacho pachabva paitwa kubvumirana kuti North Korea ichabva yaregedza zvekuda kuita zvombo zvenyuklia. Kasi ndofunga kuti zvichanetsa kuti vawane kubvumirana kwakadaro. Saka ndinoona vaTrump vachidzoka vachitaura kuti aiwa, tataura North Korea kuti tichazoendera mberi tichiramba tichitaurirana, asi panenge pasina chikurusa chitsva chichabuda muhurukuro chaitika mangwana.
Sei muchidaro?
Tinodaro nekuti tinoziva kuti North Korea yakatogadzirisa zvombo zvayo zvenyuklia ikazvitesta, uye chairman veNorth Korea vakataura kuti vakabudirira zvikurusa, vakafara vane zvombo zvavo uye vane kugona kuzvikandira kunyika dziri kure dzakaita sana America. Saka izvozvo zvinoreva kuti hapana mafungidziro atingaite kuti Kim Jong-un angatange kuti aiwa, ndavakuda kurasa zvombo zvangu nokuti ndine kudyidzana kwandinoita navaTrump.
Vanhu vaviri vavava vanovimbiwa navo here?
Kim Jong-un hatingazive kuti akamira papi. Ndinofunga kuti anorevesa kana achiti ava kuda kutaudzana nedzimwe nyika achigadzirisa kudyidzana kwadzo nyika idzodzo, nokuti kana nyika yava nezvombo zvakaita sezvenyuklia inenge yasarirwa nechiwani chekuti dzimwe nyika dziizive kuti tamira takadaro. Saka motipawo chiremekedzo chatinoda nekuti tava nezvombo zvikurusa. Ndinofungidzira kuti ndo zviri kutsvagiwa neNorth Korea izvozvo nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. President Trump nerimwe divi tinoona nhasi vave kutorwisana neCanada vachidai, zvinoreva kuti zvinonetsa kutizive kuti chavanoda chaicho chii, kunze kwekuti vanoda kuti ivo vaite zvinhu zvinovafambira nenzira yavanoda.